Zimbabwe. A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, November the 11th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on Live Talk, we're looking at the release from remand prison of opposition lawmaker for Chitungwiza North constituency, Mr. Godfrey Sithole. The Citizens Coalition for Change lawmaker was freed last night after bail of $300,000. Honorable Sithole has been in Chikurubi remand prison since June 14th. Sithole, who was arrested together with Mr. Job Sikala, is being accused of inciting violence. But the firebrand Zengeza West Member of Parliament is still in jail and will appear in court on November 17th. Sithole's bail conditions include surrendering his passport, reporting to the police once a week, and not interfering with witnesses. Nasi tiri kutarisa nyaya yekupiwa mkana wokubvisa mari yechibatiso kunava Godfrey Sithole, mumiriri wechitungwiza North. VaSithole vakapiwa mkana uyu mushure mekubvisa mari inoita mazana matatu ezviuru zvemadhora emuZimbabwe. Asi mumwe akasungwa navo vaSithole muna Chikumi vaJob Sikala vachiri mujeri rekuChikurubi remand prison, uye nyaya yavo iri kutarisirwa kutanga kutongwa svondo rinouya. Hatina kukwanisa kubata vaSithole kuti tinzwe kuti zuva ravo rekutanga vasiri muusungwa ranga rakamira sei. And we are going to be looking at this issue. And for perspective, we are joined via Skype by Mr. Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change and Mr. Masimba Mavaza of ZANU-PF. Welcome to the program, gentlemen.
Thank you, Maria Zimbabwe.
Yes, I think Mr. Mavaza, there you were over spoken by Mr. Tawanda Jokora, so you can go ahead.
Oh, thank you. I was just saying welcome, Zimbabweans, and hello to Shekuru Jokora.
Thank you so much. So we will start with Mr. Tawanda Jokora to just ask. We've heard now that one of your MPs has been released on bail, who was in prison for nearly 5 months. Mr. Sithole, what's your view and how are you receiving this?
We are generally happy that he is now out of incarceration, but there is nothing to celebrate because Honorable Sithole, Honorable Job Sikala, and the other Nyatsime cadres were not supposed to be in jail in the first place. They did not commit any crime. In fact, the people that are supposed to be in jail, the people that murdered Mo Blessing Ali, are still roaming the streets without any consequences. Takapana chikupemberera pakuburiswa kwa vaSithole nekuti vanga vagara vasina chavakatombosungirwa. Ndosaka iko zvino tichikuramba tichiti vaJob Sikala ngavaburitswe nevamwe vese venyatsime ngavaburitswe. VaJob Sikala vakasungwa panokwana iko makumi manomwe 70 times. Pa 70 times ipapo hapana pavakambobatwa vaine mhosva zvakangofanana navaSithole. VaJob Sikala vachaburiswa zvakare panenge pavo kuda ZANU-PF. Vopuriswa vasina mhosva yavanenge vabatwa nayo, saka vambenge vasungirwei. Tobva taona isu kuti inyaya yepersecution, inyaya yekuti vamunangagwa neZANU-PF vari kutya kukurirwa kumaelections. Saka vaakuenda kunoshungurudza vana veZimbabwe vari kushandira shanduko savaJob Sikala. Saka tinoramba tichingotaurira vana veZimbabwe kuti handei tinonyoresa kuvhota kuitira kuti tibvise hurumende iyi a government that declares war on its own citizens. You saw what they did in Caesar, you saw what they did in Gokwe, ZANU-PF has literally declared war on Zimbabwean citizens, including JobScholar, including the Nyasimwe 15, including Honorable Sithole.
Let's now go to you, Mr. Mabaso. You're hearing the allegations that it is ZANU-PF that was prolonging, the release or at least the granting of bail to the Honorable Sithole from CCC. What's your take?
First thing, we need to understand that the process of the law is not political, it's legal. So what has been happening in Zimbabwe to Sithole and JobScholar is nothing to do with ZANU-PF. This is the process of the law. Again, as you have heard clearly and rightly so from Mr. Jokora, that JobScholar has been arrested 70 times. You know, he's a serial offender. He's been offending 70 times. He has not been convicted because the trials have not been finished. He has not gone. He has not stood any trial so far. He has been delaying them because of his dodge lawyers who kept on asking for postponement. But now this trial is going to go on this November, and once this trial goes on, if he's convicted, he goes to prison. If he's discharged, he goes home. So people are only released from remand when they pay bail or when they are acquitted. This has nothing to do with party. It's not politics. It is naive for anybody to believe that ZANU-PF have got a hand in the running of courts. We do not have a political commissar in a magistrate. We have no political commissar in a judge. We do not mix the law and politics. Those two things don't mix at all. A law is a different arm of government which does not take any instructions from a political party. So it is sad to think that people who are more learned or more educated, like Mr. Jokora here, believes that the political party runs the court. We do not do that in Zimbabwe, and ZANU-PF does not have a say in whether Job should be released or not. But we are happy that he is in custody, because that's where he belongs. But we do not have a say whether he remains there or not.
Vajokora muri kunzwa zviri kutaurwa navamavaza hanzi aiwa muri kuvazora mafuta enguruve yavasina kuuraya munoti
zvinotaurwa nevanhu vanenge vaine zvinonga zvakatambwa nekwerezi zviri kutaurwa navamavaza kuti vanoti munhu akasungwa kanokwana 70 times makumi manomwe achizobuda mujeri imomo asina kana mhosva asina kana chaapomerwa zvinongoratidza kuti munhu wese anenge akatarisa ipapo kuti munhu uyo anga asina mhosva angosungwa kuti arwadziswe saka zvavari kutaura zvokuti munhu vanenge vachitevedzera mutemo sei mutemo wacho uchingoshanda kana vari vanhu vetriple c takaona Wadya Jena MP weZANU-PF akaba mazimari asingaite tikaona zvakare Mai Mpfumira vakaba over $90 million vakasungwa vakapiwa kodzero yavo yechibatiso ndozvatinongotaura chete isu kuti kana munhu asungwa ngaapiwe kodzero yake yekuti apiwe abhadhare mari yechibatiso otsongwa ari kunze orako nyaya yake yoinvestigetwa ari kunze kwete kuti zvinoitwa vanhu vetriple c kuti nyaya dzavo dzinoinvestigetwa vakavharirwa munhu wese chero ani chero ambuya chero sekuru vari kuzviona kuti ZANU-PF iri kushandisa mutemo ZANU-PF iri kushandisa matare edzimhosva kumbunyikidza kodzero dzevana vezimbabwe kumbunyikidza kodzero dzevana vetriple c ndosaka tiri kutaura kuti hurumende iyi inofanira kuenda ngatiisei vachamisa ngatiisei triple c hurumende ichauya ichiremekedza kodzero dzevanhu hurumende ichauya isingasunge vanhu nokuti wataurirei zvinhu zvakashata kumukuru wenyika kana kuti wasapoterei opposition saka handei tinonyoresa kuvhota neuwandu hwedu tozosimuka zvakare tonovhota muna 2023 tibvise hurumende iri kukanyanisa iri kumbunyikidza kodzero dzevanhu
Vamavaza muri kunzwa vadzokora vari kuti aiwa bato renyu rezanupf riri kushandisa matare kuedza kuti vambunyikidze kodzero dzevanhu takanyanyotarisa kuti tichaona kuine sarudzo gore rinouya munotii nenyaya iyi
isoti kusaziva kufa vadzokora vari kunyemera kuzungaira JobScholar akapara mhosva kanopfuura makumi manomwe enguva apara mhosva idzaana kunzi haana mhosva akanzi dzakamirira kuzotongwa saka aipiwa chibatiso 70 times kuti iko zvezvikara kechi 71 aparapsi mhosva saka akutodzairira akuita dare nzira yekutsime ndokusaka dare kuti aiwa asingadaro atingaite damba nevana nekuda kwemutemo saka vasikala vari kubvodzidziswa hunhu nokuti kana vachinge vapiwa chibatiso vasachitambise nekuda kwepolitics ndisekutanga chepiri vasitole vakazoapplya kechipiri vakazokumbira vane zvikonzero zvingaite kuti vapiwe chibatiso vakapiwa ndiri kushamisika handisi kumbonzwa vadzokora vachifara kuti vasore vaburitswa mutemo uriko anongokuda kungotaura kuti hakuna mutemo chete kana munhu anyimwa chibatiso asi kana apiwa chibatiso ari weTCC ndo panenge pane dambudziko chepiri vadzokora vari kungogwauta havo vachitaura nenyaya yava Wadye Jena Wadye Jena haana kunzi akaba mari ari kufungidziwa kunzi akaba mari saka haasati abatwa nemhosva akabhadhara chibatiso ende ndike kutanga muupenyu hwake kubatwa haana kupara mhosva 70 times saka mhosva yake ichapinda mudare igotongwa asi akapara futi mhosva akabata chibatiso anonyimwa chibatiso anoiswa mukati maimupfumira vakapara mhosva yake kutanga muupenyu hwavo mutemo hautarisi nemari yawapara inotarisa kuti wapara kangani saka maimupfumira vakapiwa chibatiso nyaya yavo igotongwa vari kunze vasikala vakapiwa zvibatiso zvinokwana kuita makumi manomwe zvibatiso vachingozvinyangadza nekuzvibira muchimbuzi vasina kana kukendenga kuti mutemo unokosheswa zvinotonyadzisa kuti TCC iri kutarisira kutonga vasingagoni kutevedzera mutemo wenyika yavo vachiushoropodza zvakadai zviri kuitwa navasikala navadzokora zvinonyadzisa ngatiremekedzei mutemo wenyika that's where our respect comes from.
Mm-hmm. But on that subject, you touched on Mr. Wadye Jena saying that you know his case was different from the others that we're seeing. But for all the cases, are people not innocent until proven guilty? As a lawyer, could you respond to that?
Yes, people are innocent until proven guilty. But when people play with the court 70 times, Even a non-lawyer would not allow them to be allowed to go out. Because the moment he goes out, he commits a crime again, and he will brag about it. And this is the type of job scholar we have. Job scholar means, actually, if I was a machine, I would have referred him for mental examination. Because he
Mr. Mavaza, I think on that one, let's not personalize the issue. I'll give a point to Mr. Zokora to come in. Vajokora, imbota uraipanya ya yesha pindurwa na Mavaza.
Vamavaza vari kutimanikidza kuti tipemberere kuburitswa kwavasitole. Hapana chekupemberera, hapana chatinopemberera. Mumwe wedu anga akagariswa mujeri kwanokwana 4 months. 4 months vozotaura kuti vakumakurisa 4 months idzodzo ndomurango wacho dai vanga vakabatwa nemhosva vasitole vaifanira kutongerwa kugara mujeri 4 months kana 5 months 4 months vacho idzodzo vatodzigara vari vakangonzi vakamirira kuti nyaya yavo iongororwe saka mutemo wokupi iwoyo unogarisa munhu 4 months it's a constitutional right for every Zimbabwean citizen to be accorded bail just like they are according Wadye Jena, just like they are according Mai Mukumira, and all the other ZANU-PF that are looting the country's resources. They are allowed to go home, and their cases are investigated while it's their home. But if it is a Triple C member, they are incarcerated. It's tantamount to being incarcerated if you are in jail for over 4 months, and then after that you are released. And then ZANU-PF and Dr. Mavaza expect us to celebrate that. There's nothing to celebrate. In fact, ZANU-PF should be apologizing to Mr. Stole because he was incarcerated for no reason. He did not commit any crime. Dr. Mavaza is not commenting on the people that murdered Mo Blessing Ali. Those are the people that should be in jail. Why are they not in jail? Why are the people that were murdered Mr. Tuesday in Bulawa not in jail? Why are the people that murdered Poneni Nube in Kwekwe not in jail? Why are the people that threatened the life of President Chamisa in Mutare in Masvingo? Why are they not in jail? Because we know what they say. It's even worse than what a job scholar says.
Mr. Mavas, if you can come in and hold on. We're going on a short break. Then we'll come back to you to answer all those questions that were being asked by Mr. Jokora.
Research is on for Africa's best and brightest minds in finance, cybersecurity, technology, and anything digital. Making social impact through cutting-edge technologies, innovation, and creativity in Africa. Out of 17,000 candidates from 50 countries in North, Central, East, West, and Southern Africa, only 3 will be selected from the top 10 continental finalists from Egypt, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Kenya, and Cameroon. Join the U.S. Chamber of Commerce and its prestigious partners, including the Voice of America, when the 3 finalists are featured at the U.S. Africa Leaders Summit in December 2022 in Washington. Stay tuned.
Thank you for joining us. We are just going back to one of our guests to answer a question, then we'll come back to you. Vamavaza manzwa mivunzo yanga iri kuvunzwa navajokora pamusoro pevamwe vavari kuti ivo vakaita zvimwe zvinhu zvaifana kunge vakasungwa asi havasi kusungwa nekuti ndeve bato renyu rezano PF. Munotii nezvavanga vari kuvunza izvi?
Ndinotini vajokora pane pavari kurasika mukutaura kwavo. Chekutanga ndechekuti na kana vazwana mukana vandipindure kuti kodare rakazopa Sithole bail idare re ACCC here kana vachiri mamatare ese ndezvani PF zvongaridza kuti aiwa madare haase matongero enyika ndee mutemo chepiri maimpumira vakapiwa chibatiso nekuti vaikodzera kuchipiwa kana mutemo kana dare richida kukupa chibatiso haringokupa nekuti imvumo yako you have a right yes but they look at circumstances surrounding your right before you claim that right. Kana usina kufanira, then you are not a good candidate for bail. Saka Job Scala has failed to become a good candidate for bail, number one. Number two, munhu akauraya more blessing early. Ari achiri mujeri nanhasi asati aburiswa nyaya yakasi yatongwa haana kupiwa mari yechibatiso. Vamwe vakaurayiwa kukwekwe vanhu vacho vakasungwa havasi vapiwa mari yechibatiso vachiri mujeri nanhasi saka handizivi kuti vajokora vari kuzowana kupi nekuti vanhu vakaburiswa vanongofungidzira kuti munhu wese wezanup f muurayi aiwa vanhu vezanup f hatisi mhondi tinongotanga tichingoona mhondi dzinenge dziri kutriple c nemamwe mapato isu tiri bato rerunyararo bato rezimbabwe rakaudza rusununguko saka tinoti isu kana munhu achinge apara mhosva yake siyai maoko edare musazadze dare ropa repolitics nekuti dare harinene politics dare rinongotarisa nyaya sezvairi hazvina basa kuti yaparwa nani yaparirwa kupi mutongi wendo wemudare anopa chibatiso nekuda kwake nemafungiro ake nedhisizheni yake sepiri zvakare ZANUP F sinharabhuta tinangotaura zuva rese asi ZANUP F haina simba pamusoro pematare kunyange nhengo dzezanup f dzikasungwa vamwe varimo mustokis nanhasi vamwe vanoburitswa vabhadhara chibatiso tizvakati vavasitole havaburitswe nekuti ndevezanu vanoburitswa nekuti munhu anenge apara mhosva yake.
Thank you so much. On that note, gentlemen, please stay on the line. I'll be coming back to you. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube on VOA Zimbabwe. So we'll go back again to our guest. Vajokora mamuri kunzwa shanga chitaurwa nava mavaza tombodzoka kwamuri kuti saka mune ramangwana zvii zvamungada kuona zvichiitika kumatare tichiona kuti vasikana vachirimo muchizarira pari zvino
havasi vasikana vega vachiri vakavharirwa zvisiri pamutemo kune vamwe 17 vana vemuvanhu vekunyatsime vanhu vekunyatsime havasati vambopfara chero mhosva imwe chete saka zvanga zvichitaurwa navari nadr mavaza zvekuti vajobs kana vari mujeri vari kuramba varimo nekuti vakapara mhosva 70 times hakusi kupara mhosva nekuti havana kumbobvira vatongwa vakawanikwa vaine mhosva saka vajobs kala havana mhosva yavakapara ko ava 16-17 hour vasina mbobvira vapara mhosva chavari kunyimirwa chibatiso chii zvosaka tiri kuramba tichitaura kuti iyi inyaya yekukwata yekutya kurikuita ZANU PF iri kuziva kuti akuenda kusarudzo dza2023 yairi kuzviona kuti haina kana mukana yekuti ihwine inotongoita zvekushungurudza vanhu sezvavakaita kumatembeland kwavairova vanhu kwavairidzira vanhu futi zvavakaita kugokwe kwavairidzira vana vezimbabwe vanenge vasina defenseless citizens that are going to exercise their democratic vote they were fired with live bullets, you know, and that's the what ZANU-PF is only doing there is trying to intimidate the electorate, trying to intimidate the people of Zimbabwe so that in 2023 they win by default as they have always done. So we are seeing here a political party that is so afraid of its own citizens, that is so afraid of the opposition. You also saw what they did in Mutare, in Masvingo, where you know they were trying to assassinate the person of President Chamisa. Those people that are fired live bullets on President Chamisa, they are running scot-free. Mm-hmm. Nobody's in jail. And he's lying here that the people that are killed in Kwekwe are in custody. They are not. They were released. The people that are killed Mr. Tuesday in Mlawayo were released. They are not in jail. And he comes on national radio, on national TV, and lies to the people of Zimbabwe that these people have been incarcerated or have been arrested.
On that note,
that we heard on TV, on social media, attacking President Chamisa, threatening President Chamisa, why are they not in jail?
Thank you so much, Mr. Jokora. On that note, I'm going to please ask you to stay on the line. We're just going to take a quick look at Africa headlines. Let's take a look at what happened in Africa today. Scores of climate activists marched in protest through the venue of the COP27 climate talks taking place in Egypt. The march was called on governments to fulfill their pledges to financially support poor nations in their efforts to fight climate change. Volunteers from the collective Goma Active bring not just food but some happiness to the thousands of children displaced by the violence in the eastern DRC. The United Nations says at least 237,000 people have been displaced since March, about 60% of them children. The Speaker of Tunisia's dissolved parliament and archival of President Kais Saied, Rached Konachi, was released from court Thursday following a 14-hour hearing over money laundering and incitement to violence. No date has been set for the next hearing. A rescue ship carrying some 230 asylum seekers, including 57 children, docked at the French port of Toulon Friday amid a blazing row between France and Italy over which country is responsible for them. Italy refused to allow the migrants to disembark. And on sports news, looking at what's going to happen in the World Cup, FIFA World Cup in Qatar 2022, soccer star Sadio Mane was named Friday in Senegal's squad for the World Cup in Qatar, despite suffering an injury playing for Bayern Munich on Tuesday. Mane fitness has been a major cause of concern in Senegal, the current African champions. So there we have it. And I understand we now have a live caller on the line, so let's take our first caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, Makadi, and you?
No, I'm Makadi, Otitima.
I watch Riwadi, Taura, and you, Tinao, Vanyarikan, Vedu, Parish, you know, Monogonak, Tauroma, Onero, and you can amine Mufuzum, Vamava Funza, Vano Jinswa.
Hello, I'm going to come to the Canada, a news in Zuru, the calamity of Kumusheku, Zimbabwe. Vachitaura nezvinyatsi kuti ZANU masoja ndezvano mapurisa ndezvano vachitaura zvinhu zvakatowanda kuratidza kuti vangoedza kufundisa vanhu vari mumadziro vakutosvena kuti vekutaura izvi vana vakachopisa vasingabudi kudai vakutofundisa kudai ZANU ndiyo yakabata zvinhu zvese.
Aiwa, tinotenda mukoma. Saka mamuchida kubvunza kuti tibvunze vamavaza here nyaya iyoyo kana kuti
akatoti kumbira toziva kuramisa mavaza kuti vachida semunhaitaura nazvoadiira ndovamangwana here kandivapangwanomurari nezuru saiokuti haichokwadi chitangwa chitaura ichi
Okay. Thank you so much, caller. So Ramaraza Murkunzwa, caller Arkufunza Kuti, he was listening to the news yesterday and he heard on the news that one of your government officials was saying the police belong to ZANU-PF, the army belong to ZANU-PF. So what is the truth?
The truth is Comrade Garwe was giving a speech at a rally. And this speech is the context is the government is formed by ZANU-PF, by the winning party. So the winning party formed a government. So the government belongs to the winning party, ZANU-PF, for now. And then he goes on to say whatever is a part of government is belongs to the party. He does not say the party controls the police. He simply says the police serve the interests of the country, which is being served by ZANU-PF, which is the ruling party.
Vatokora pindirai tione imi munoona sei zviri kutaurwa izvi zvafunzwa kuna kola.
Ah no ingava munanga gavana vakakuda vachitaura kuti the army belongs to ZANU-PF, the police belongs to ZANU-PF, the air force belongs to ZANU-PF. Ende tikuona vachizvishandisa zvisiri pamutemo, kutora zvinhu zvevanhu, kutora makotse evanhu, kutora majaji evanhu, iya yatinoti state capture. Ndo yaitika muZimbabwe iyoyo yekuti munhu akasatedzera zvinodiwa neZANU-PF navamunangagwa anobva atoshaya kana rufaro. Munoziva ini kuti kune mutongi akatotiza muZimbabwe nenyaya yekuti anga apa chirango chainzi achina kusvika paidiwa neZANU-PF, aita kuti munhu weTCC akuriswe mujeri. Jaji iye hatitombozivi kuti ari kupi. Saka ndo zviri kuitika muZimbabwe izvozvo. We have seen ZANU-PF capturing all state institutions, and that should not happen. And that's the reason we continue to say we need a new government, we need new leaders, leaders that respect the people of Zimbabwe and that respect the institutions of our country.
Mm-hmm. Maybe on that note, we'll just go back to the U.S. elections here. Mr. Mavaza, have you been following? What's your view? Will the outcome of the U.S. midterm elections affect Zimbabwe's relationship with the U.S., do you think?
No, actually,
I'm not sure if your line is still on. Hello, Mr. Mavaza?
Yes, I can hear you clearly.
Go ahead. Yes, go ahead.
Yes. But I was saying in short, the results of elections in different countries or any country does not affect the relationship between that country and another country. Their foreign policy is not changed by the midterm elections. So the way the midterm elections results are coming into America, from America, does not affect the relationship which has been there between America in Zimbabwe, which is quite frosty and not very good relationship. But whatever is there, whoever comes, unless the foreign policy of America changes against Zimbabwe, will still remain being the country which is not really favored by America as it is, because of people like Jokora and others who tell lies to the world. The relationship between Zimbabwe and the Western world is actually disturbed by such lies. So, in other words, the results of the election have no effect on Zimbabwe's relationship at all. In any way, there's nothing. It affects us.
Thank you so much, Mr. Jokora. Your last word.
Yes, we are seeing that the Democrats and the Republicans are tightly contesting the midterm elections. As for us, Triple C, we have good relations with all the political parties, whether it's the Democrats or the Republicans. But what I should just implore is that as Zimbabweans, we should learn from what is happening in the American elections, where people are allowed to go and vote, without being intimidated.
Mm-hmm.
It's not like in Zimbabwe, where people are forced or are bought to vote for a certain political party.
Thank
I hope ZANU-PF is learning from the Americans.
Thank you. There, we were hearing there from Mr. Tawanda Zokora of the Citizens Coalition for Change, and we also heard from Mr. Masimba Mavaza of ZANU-PF. Thank you, gentlemen. And that brings us to the end of our show. We'd like to thank all our guests and, of course, you, our viewers and listeners at home. Let's meet again on Live Talk next week, Monday. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington saying, have a very good night, Zimbabwe.